Bridgette mutana nemakore 7 ari kusiza 8 years mula November ane multiple skin cancer inosanganisira melanoma iri paziso. Bridgette akatanga kurwara necondition inonzi xeroderma pigmentosa aine 3 months dzokuzvarwa. Saka pari zvino yakazomachiwa iko zvino ava nemultiple skin cancer zvinoti anomera matumazi kumeso.
Tombodzokera zvedu panhoroondo yekurwara kwaBridgette. Akatanga achiita sei? Makaona sei kuti mwana haasisina kumira zvakanaka?
Bridgette akatanga achiita ngomunhu anoshayiwa vakuaaaa. Ava ne2 years ndopa akatanga kumira dzinenge mhopo kudai ropa dzinodzibuda huro. Ndopa ndakaenda naye nanachiremba wekuno vakati zvatichazvikwanisi nekuti anga amera mhopo yanga yakakurisa pamuromo. Ndopa vakamutransfera kuti aende kuJohannesburg Hospital. Ndo mavambiro akaita Bridgette iwawo. Akazobata kuJohannesburg Hospital kuti une inonzi xeroderma pigmentosa inokonzerwa nezvii.
Vana chiremba vari kuti ine kurwara kuri kuita Bridgette.
Pari zvino anga ari kumborapwa kuSouth Africa kuCape Town kuCape Town. Vanga vari kumboedza kuti matumazi acho asaramba achimera. Asi kuti mishonga yekuti masauzi anokonzera kenza havasati vawana mushonga wekuti vamupe mushonga wekuti auraye masauzi anokonzera kenza. Saka vanenge vachingomubatsira uno kuti kana akamera nyama dzacho dzongooperate.
Pane vamwe vane chirwere ichi here kana kuti ndii Bridgette Buds mumhuri yenyu?
Ndiye Bridgette chete. Ndine vatatu. Bridgette ndeyokutanga, kotevera mukomana ne4 years nekamwe kamusikana kane gore.
Pari zvino muri kutarisira mari yakawanda sei kuti mukwanise kuwana muchirapisa Bridgette uyezve muri kuzvigona here?
Pari zvino kuri kudiwa 20,000. Musi wa13 October ndo paakanzi anofanirwa kuitwa operation. Ziso racho raakaitwa operation muna February rakabuda tsinga. Saka vari kuda 24,000 musi wa16 October kuti akwanise kuti aitwe operation yacho plus yekugara ikoko nechikafu.
Anga muri kutaura imi mari dziri kudiwa. Mari idzi nyatsotsanangurai, imari dzinodiwa maUS dollars here kana kuti marandi?
Marandi 24,000 rand. Pari zvino handina kana chokuti nditengese kana kuti ndiinde zvangu kubasa kuti ndikwanise kumusiya Bridgette. Haasi munhu anokwanisa kusvika kana kudii nokuti haachanyatsokuona, kenzo yake yakaafekta maziro. Saka ndokungoraramawo nongobatsirwawo nevanhu vanenge vangondinzwirawo tsitsi vangoonawo kondisheni naBridgette. Pari zviro ndiri kubatsirwa namai vangu mai Tsvangirai. Ndo vakatomutakura musi wechipiri asingatamuki kana kudya kana kuita Friday. Ndopa vakazomuendesawo kumedical training. Saka nondibhadharira kuti akwanise kuonekwawo nanachiremba zvokuti aitewo nani kuti akwanisewo kudya zvaari kuitawo iko zvino.
Baba vaBridgette varipo here kana kuti zvakamira sei?
Baba vaBridgette variko. Pari zvino iko zvino tinongorarama nekutiseki vakangonziwa uyai mucherewo foundation apa kana kuforomawo zvidhinha zvevanhu kwatinogara kumanyuseni. Saka ndozvava kurarama nazvo. Vaimboita zvokuedza asi kuti kapitao yese yakabera tiendesa kuchipata. Havachakwanisi kuti vareze mari yekuti vakwanisewo kutangawo kuromuzamu yava yavaita yekuedzawo zvinhu zvavo zvavo zvavaiedza vachitengesa.
Imomo munyika hamuna here vana chiremba vanokwanisa kubatsira Bridgette?
Kuparinyato ndakatobva kumwedzi wapera ndaona kuti mari dzokuenda kuSouth Africa kundiwandisa. Saka nditauriraivo kuti kondisheni yaBridgette inotongoda kungopinga. Hatina zvatinokwanisa kuti tiite nekuti zvinhu zvatogara zvatoitika zvinogona kuitawosi kana kutongoti pamurungu waBridgette anogona kushaya. Hatina zvatokwanisa kuita. Ndosaka ndakangoti zviri nanhangu ndirambe ndichitsvaka vatiienda naBridgette kuSouth Africa vanova ndiko kune machiremba vanofara kuti vamubatiwo machiremba vamaoparetini vachitarisawo vanave kuti kenzo yacho haisi kupararira nemuviri here.